Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 7 2019, nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Banga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ ronetsekana kuwana mari yakakweretwa nevamwe vanhu zvikuru nhengo dzeZANU-PF idzo dziri kutadza kubhadhara zvikwereti. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara ava vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi, uye inoti pari zvino hapana zvayati yawana. Hurumende yanyorerana chibvumirano neimwe kambani yekuAustralia kuitira kuti ibatsirwe mukutengesa marasha kunyika dzakaita seIndia neJapan. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru mukukweretesa vanhu nemakambani munyika reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ rinonzi riri kunetsekana kuwana mari yarakakweretesa vamwe vanhu zvikuru nhengo dzeZANU-PF idzo dziri kutadza kubhadhara zvikwereti. Muna 2015 banga iri rakati raive rine mari yarakakweretesa vanhu nemakambani yaisvika mamiriyoni makumi manomwe nemasere emadhora iyo yakanga isiri kubhadharwa. Banga iri rakakweretesa makurukota aive muhurumende yava Robert Mugabe pamwe nenhengo dzedare reparamende.
Chiri kushungurudza vakawanda munyika inyaya yekuti vamwe vevanhu vasiri kubhadhara zvikwereti izvi vakakweretazve imwe mari inodarika bhiriyoni imwe chete kuReserve Bank of Zimbabwe. Mushure mekukundikana kubhadhara mari iyi, bhanga reReserve Bank of Zimbabwe rakazoti rave kutora zvikwereti izvi zvichireva kuti vanhu ava havana kubhadhara kana kobiri rimwe chete. Asi bhiriyoni yemadhora iyi iri kutarisirwa kubhadharwa nevanhu vose munyika kuburikidza nemitero yavanobhadhara kuhurumende. Vamwe vane mazita akanyorwa ava vari kuramba havo vachiti vari kuzorwa mafuta enguru yavasina kudya sezvo vachiti havana kumbokwereta kana kuti vakabhadhara zvikwereti. Nhengo yedare reparamende yakazvimirira vatemba muliswa vekuNorton vaudza Studio 7 kuti mari yavari kunzi vakakwereta yezviuru mazana matatu nemakumi mashanu itori shoma pane mari yavakakwereta kubhanga iri.
Itori kuma 2 miliyoni chaiko, ende imari yandakatora sechikwereti ndekambani yangu yefodya inonzi Salt Lakes yataipa mafetiraiza varimi. But varimi vakaita side marketing havana kuzobhadhara mari iyoyo. Saka inini ndisemukuru wekambani, major shareholder, vanobva vaendera inini. Asi ukatora mari kubhenki ukatadza bhadhara, pane security yaunopawo kubhenki, imba nezvakati wandei mashares, kuti ukatadza kubhadhara vanotengesa izvozvo vokupa. Nyaya yedu yakaenda iri mukoti iri mudare nekuti takati aiwa tabhadhara izvi kubhenki kuti varikadze mari yavo, kati bhenki haina kugutsikana. Saka inyaya iri pamberi pedare, ende izvi ndo zvinoitika mubusiness. Business muZimbabwe hazvisi kufamba mushe. Kukwereta mari kubhenki hakusi kuba. In fact, story nai ndinofara kundinoonekwa semunhu anokwereta mari kubhenki, not anoba mari kubva kuhurumende.
Asi vanomirira bwera South mudare reparamende vaJoseph Chinotimba vati kunyange vakakwereta havana hawo kuzokwereta mari inosvika zviuruzana zvemadhora iri kutaurwa. Vachinotimba vati vakabhadhara chikwereti chavo uye vatumira Studio 7 tsamba kubva kuCBZ paWhatsApp ichitsanangura kuti vakabhadhara chikwereti chavo chose.
Andina kana chikwereti, of course. Ndakatora chikwereti 2010, which was 38,000. And I pay all. And that chikwereti, andina kishungo chitora ngetema agriculture. Saka takatora ndikachibhadhara chese nematatle deeds angu. Nanhasi vanawo matatle deeds angu. Handina kana chipere chekubvunza CDZT yacho. Kana ndichikwanisa kudoneta mari dzinokwanisa ma 30,000, 40,000, 10,000 ndozobvera nechipere.
Vanomirira Nyanga South mudare reparamende vari nhengo yeZANU-PF uye vaimbova gurukota rezveumhizha vasupa mandiwanzira varamba kuti vane chikwereti chinosvika zviuru mazana maviri kubhanga iri.
Mazwi macho manana ndingangoti it's fake. Musatambise nguva yenyu muchiteedza zviri ipapo nekuti hapana chokwadi chiri ipapo kunyanya takatarisana neni. But ndoziva vamwe vane mazita avo ipapo vakatoburitsawo mashoko ekuti haa ndezvemanga manga ndezvematsotsi ari kuda kungosvibisa mazita avanhu pasina mhaka.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru veCBZ kuti tinzwe kuti nyaya iyi iri kufamba sei sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi Gweta vatenda ibiti vatenda kuti kambani yavo yakapiwa basa rekutevera zvimwe zvikwereti izvi asi vakati havana kusununguka kutaura nezvenyaya iyi. Mangwana Studio 7 ichaedza kutaura nevamwe vakanyorwa mazita kuti tinzwe divi ravo. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi uye inoti pari zvino hapana zvayati yawana. Izvi zvinoitika apo mhuri yavadzamara iri kuparura nhasi itaidzamara trust unova mucherechedzo wezvinhu zvese zvavairwira. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvataurwa negurukota rezvemukati menyika vaKain Matema muNational Assembly vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzebato rinopikisa reMDC.
Ndakambotaura tichiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyi saka hapana zvandingataura.
Mumiririri wekambuzuma muNational Assembly vaWillas Madzimure vange vakumbira vamatema kuti vazivise dare iri kuti vasvika papi nekutsvaga vadzamara avo vakapambwa mumusha weGlenview 7 muna 2015.
Vakati minista vauye vaudze imba ino kuti ongororo netsvagirizo yekuti vadzamara vakapambwa vakaendeswa kupi yava papi kana vasina kuwanikwa nekupfuura kwenguva yakareba. Vauye vataure kuti mhuri yavadzamara iwane maitira ingaita tsika yavo yokuviga vadzamara. Saka minista havana kuzviita. Vangazviita here nhasi kuti vaudze nyika ino nyaya yavadzamara kuti yapapi? Asi vose voda kuziva kuti vadzamara nyaya yavo yakapera chii nokuti ikodzero dzomunhu weZimbabwe kuprotektwa nomutemo weZimbabwe.
Vadzamara avo vaive mutori wenhau vakasiya basa rekutora nhau vachiti vave kurwira kodzero dzevanhu. Kudzamara vaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaRobert Mugabe vasiya basa. Vakaita mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square iro raive nevanhu vaiswera vakaungana muAfrica Unity Square vachiti vaMugabe vabve pachigaro sezvo vaityora kodzero dzevanhu. Musi wa9 kurume muna 2015 vadzamara vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe uye kusvika nhasi havazivikanwe kuti vari kupi. Dare repamusoro-soro rakapa mutongo wekuti hurumende kubudikidza nemapurisa itsvage kuna vadzamara pamwe nekuzivisa mhuri yavo kuti vari kupi. Munin'ina wavadzamara vaParson Dzamara vaudza Studio 7 kuti mapurisa akataura navo kwemwedzi mitatu chete zvitevera mutongo uyu uye kubvira ipapo mapurisa haasi kutaura navo. Vadzamara vati vakatomboedza kutaura nemapurisa gurukota rezvemukati menyika pamwe nemutungamiri wenyika kuti vagadzirise nyaya iyi asi hapana chakabuda. Nhasi mhuri yavadzamara iri kuparura itaidzamara trust rinova sangano richange richimirira zvese zvairwirwa navadzamara. VaParson Dzamara vati mukoma wavo aida kuti vanhu vagare vakasununguka murunyararo uye izvi ndizvo zvichange zvichimirirwa neitaidzamara trust. Zvichakadai sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatambira chikumbiro chekuti nhengo dzeparamende dzipiwe madhi diplomatic passports. Vati nekudaro nengo dzese dzeparamende dzichatanga kupiwa magwaro aya zvisinei nekuti ndedzebato ripi. Vaparadza vayambira kuti vachashandisa magwaro aya zvisina mwero vachatorerwa. Mune imwe nyaya nengo dzeparamende MDC dzaramba kuziya biri remaintenance of peace and order dzichiti dzinoda kutanga dzaona zvakashandurwa pabiri iri mushure mokunge imwe komiti yeparamende yeparliamentary legal committee yati biri iri rinotyora bumbiro remutemo yenyika. Vange vakabata chinzvimbo chemutauri wenational assembly vawilliam Mutomba vabvuma kutambira chikumbiro chenhengo dzeMDC uye gurukota rezvemukati menyika vaKane Matema vachiti vachauya nebiri rinezvakashandurwa kana kuti maamendments pachirungu mudare mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Hurumende yanyorera nachibvumirano neimwe kambani yekuAustralia kuitira kuti ibatsirwe mukutengesa marasha kunyika dzakaita seIndia neJapan. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pakunyoreranwa kwechibvumirano ichi neVictoria Consultancy, gurukota rinoona nezvezvicherwa vaWiston Chitando vati donzvo rehurumende nderekuti nyika iwanirwe kwokutengesera marasha kuIndia uye kuitira kuti iwane mari yekushandisa mukuchera marasha aya.
The agreement today entails Victoria Consulting performing a number of functions.
Chibvumirano chanhasi chinosanganisira Victoria Consulting ichichiitira zvinhu zvine chitsama. Chekutanga kuti tsvagira musika wekutengesera marasha kuIndia. Kana tadaro tine zvipinga izvo zviviri zvinova mari yekubudisa marasha nokuwedzera marasha atinochera.
Vashitando vati Zimbabwe inofungidzirwa kuti ine marasha anosvika mabhiriyoni makumi maviri nemashanu ematani, asi pagore kuri kucherwa matani ari pakati pemamiriyoni maviri nemamiriyoni matatu.
Tinofungidzira kuti tine marasha anosvika matani 25 biliyoni, asi pari zvino pagore tinochera 2 or 3 million tons pagore.
Vachitando vatiwo India ndiyo inotenga marasha akawanda pagore zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
India
ndiyo nyika inotenga marasha pasi rese. Gore rapera vakatenga matani anosvika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri.
Vachitaura pamusangano mumweyo, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati Zimbabwe inofanirwa kutora mukana wekudyidzana wakanaka uripo pakati payo neIndia.
Hukama pakati pedu neIndia hwakanakisisa. Tine hukama naPrime Minister Modi hwakanaka. Munoona zvakare pari zvino India ine hukama nenyika dzemuAfrica pasi peAfrica India Forum, umo India iri kudurura mari.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti kambani yeVictoria Consultancy yakamboshanda nenyika dzipi uye kuti vakuru vayo ndivanani. Asi vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa muhurumende yemubatanidzwa vaGift Chimanikire vati havaoni kuti zvakanaka kuti Zimbabwe itsvake misika yekutengesera marasha kunze kwenyika ipo pari zvino kusiri kucherwa marasha anokwana munyika.
Maonero atirikuita kandodaira masvondo mashoma nanapfuura aya zvakaratidza kuti marasha ari kutoshota kuburuwai kune thermal power station iyai. So already isisu maketi yedu kairi kunida more marasha than are available. So kuti titange kuexporta isitatwa satisfya yatingati domestic requirement yedu, it's not a very wise thing at the moment.
Nyanzvi mune zveupfumi vanyasha muchitwa vatiwo havaoni zvakakosha kuti Zimbabwe itsvage kambani yekunze inotsvakira Zimbabwe misika yemarasha. Vamuchichwa vatiwo zviri nani kuti kushandiswe ukama hwagara huripo nedzimwe nyika. Dande mudande rebazi rezvezvicherwa rinoti Zimbabwe ine marasha akanaka uye ine nzvimbo makumi maviri nepfumbamwe dzine marasha. Makambani maviri chete munyika, Hwange Colliery neMacomo Resources, ndiwo ari kunyanyochera marasha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuSpain asunga chikwata chevanhu changa chichita basa rekupinza zvisiri pamutemo vanhu munyika iyi vachibva kuNicaragua. Vanhu ava vanga vachizomanikidzwa kuita mabasa ekuchengeta vakweguri. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kushanyira Dayton kuOhio vachitaura nevanhu vakapfurwa nemusi wesvondo. VaTrump vanonzi vatambirwa nevanhu vanga vachiratidzira. Mapurisa emuSouth Africa anonzi nhasi asunga zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinodarika mazana mashanu uye kuvharisa zvitoro nemabhizimisi evabva kure muguta reJohannesburg. Izvi zvinotevera kupazwa kwezvitoro zvezvizvarwa zvekune dzimwe nyika nezuro manheru nezvizvarwa zvemuSouth Africa. Svondo rapera, mapurisa anonzi akarwisana nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa mushure mekunge mapurisa apinda muzvitoro zvevabva kure ava achitora nechisimba zvinhu zvaitengeswa nevanhu ava zvaaiti zvaigadzirwa zvine mazita ekunyepa. Sachigaro veAfrica African Diaspora Forum Dr. Vusimusi Sibanda vanoti sangano ravo richiri kuedza kuti ritaurirane nemapurisa nezvenyaya iyi. Vanotiwo kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa kunoomesera zvizvarwa zveZimbabwe, izvo zviri kutiza matambudziko ekumusha zvichinopindawo matambudziko ekusungwa nekuparadzirwa midziyo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa emuSouth Africa panyaya iyi. Asi vachinyora padandemutande reTwitter, mutungamiri wedunhu reHauteng vaDavid Makura vazivisa kuti vavhara mukati meguta reJohannesburg uye zvizvarwa zvekunze zvinodarika mazana matanhatu zvisina magwaro zvatorwa nemapurisa uye zviri kubvunzurudzwa. Vatiwo pfuti dzakasiyana-siyana nemabara pamwe nezvigadzirwa zvisiri zvechokwadi zvawanikwa muzvivakwa zvakasiyana-siyana. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Sibanda.
Nezuro manheru, zvizvarwa zvemuno muSouth Africa zvakatandamisa zvizvarwa zvinobva kunze zvinova zvine mashopu mavanotengesa. Ndokutandamisa vanavo kubva nenguva dza 5 manheru kusvika 8 mausiku muJoburg Inner City nekuUvel. Asi chataona chiitika nhasi ndechokuti taona mapurisa achipinda muJohannesburg achivhara marodhi ese, vanhu vasingatenderwi kupinda kunosvika kumashopu kwavo. Hatisati tanyatsoziva chaizvozvo kuti chataitika ndechipi, nekuti patatibawo tinosvika ipapo hatina kutenderwa zvisvike. Asi tinonzwa kuti vapaza mashopu evanhu, vanhu vacho vasipo, uye vanga vachitora vanhu vese une mapepa kana kuti hauna mapepa. Kana watorwa zvonzi uchanodzoka kupolice station taverifya kuti mapepa ako ndeechokwadi. Panga pane helicopter yanga ichingobhururuka pamusoro pemabhilding ipapo, vanhu vachidzingwa nemapurisa kuti vasasvedera chero vanga vakamira kunze.
Saka vanga vachibatwa ava zvizvarwa zvekunze kwenyika chete here kana kuti nezvemuSouth Africa vanga vachingosungwa?
Zvizvarwa zvekunze kwenyika zvanga zvichibakwa. Kana uchinge une bepa chero iri asilamu chero chichi unongotogwa, zvonzi tichanoverifya kumberi. Ndo chinotinetsa ichocho, nenyaya yekuti maitiro ezvinhu aitika nhasi unoyo anoratidza chaivo kuti hurumende kana chiri chokwadi, ndosaka tinoda kuti tinyatsoverifya chaizvo chii chaitika. Kana chiri chokwadi chaizvo kuti mashopu avanhu apazwa, varidzi vasipo, uyezve nekuti vanhu vanga vachinhongwa, zvinotoratidza kuti gavhumendi iyo chaiyo chaiyo ndiyo isingadi vanhu vekubva kunze. Nguva dzese idzi yanga ichihwanda kumasure kwevanhu kuti aiwa vanhu ndivo vari kuita sei imacriminal activities, hapana xenophobia. Iyi ndiyo inenge ichinzi institutional xenophobia iri kutoratidzwa negavhumendi.
Munofunga kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe?
Zvizvarwa zveZimbabwe hatizivi, nekuti nzvimbo iyoyo inogara vanhu vakawanda vanhu vemuZimbabwe varipo ipapo. Tingatoona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvasungwawo nhasi zvanga zviri munzvimbo iyoyo.
Pavanhu vamamuchitaura kuti vatorwa nemapurisa nhasi, munofunga kuti vanhu vangani vasungwa?
Nhamba yatataona iko zvinotanzwa kuti about 700 vanhu vanga vabakwa vasungwa nhasi.
Saka munotarisira kuenda kumapurisa riini kuti mukwanise kutaurawo nawo?
Tatogadzirisa kuti tichava tine machi musi wa21 August, inenge ichiendesa memorandum kuna meya napremier nemapurisa, nenyaya yekuti zvizvarwa zvinobva kunze kweSouth Africa hazvisi kubatwa nenzira yakanaka chose. Kubva gore rapera muna November, zvizvarwa zvinobva kunze zvine mashopu zvaigara zvichitaura zvichiyorerana nameya kuti aiwa taita dambudziko nekuti tiri kuvingwa pano zviri mumutemo titoregwa mari nembatya. Kana hurumende yemusouth africa isingadi kuti zvizvarwa zvekunze zvigare musouth africa, ngaigare yangotaura zvakanaka pano kuti itaure kuti aiwa pane humbavha nemhosva dziri kuparwa. Tiri kunzwa nhasi uno kuti hanzi pawanikwa maak 47 mumashopu iwayaya. Tiri kutotishamisa ndechekuti hatisati tambonzwa kuti pane mhosva dziri kuitwa nevanhu vadzokuti pano kupfuura na kuri kuitika. Chatinoziva ndechekuti mapurisa ndiwo angagara achingopfuura vanhu achishandisa nelive ammunition. Saka nhasi kuti tinzwe kuti pawanikwa puti uye vanhu varidzi vemashopu vasvipo, chinhu chinovhunduka nokuti hatizivi kuti puti dzanga dzagara dzirimo here kana kuti iputi dzavauya nadzo kuitira kuti vazoti vanhu vanobva kunze vari kuita zvavari kutaura izvo.
Avo vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, vari parunare muSouth Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema zvikuru nedambudziko rekushaika kwemagetsi. Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekuhobhoswa mutari amai Patience Montero vanomuka mangwanani vachida kugadzirira vana vavo chikafu chekudya vasati vaenda kuchikoro. Asi panomuka vanowana magetsi asipo, izvo zvinopa kuti vatadze kubikira vana vavo. Amai Montero vanoti nguva zhinji vana vavo kusanganisira vivavakidzani vavo vari kuenda kuchikoro vasina kudya kwemangwanani kunopisa kwakaita sebota kana svutugadzike.
Zviri kutambudzika nenyaya yemagetsi pakubikira vana. Makuseni tichimuka vana vanenge vachida kuenda vadya, saka nenyaya yehuni futi huni dzinenge dzichidhura, saka panguva yatinomuka magetsi kunenge kusisina. Saka vana vanozoenda vasina kugeza, mvura yakadziya, uye vanenge vakuenda vasina kudyawo zvinhu zvakadziya. Ndiwo matambudziko atiri kusangana nawo.
Amai Montero avo vanotengesa zvinhu pamusika muguta reMutare vanoti kushayikwa kwemagetsi nguva zhinji kuri kuvhiringa zvinhu zvakawanda mukurarama kwavo.
Kushayikwa kwemagetsi kuri kutotisvota isu, nekuti magetsi kuenda kwavo network inobva yaenda, transmission hakuna, TV hatichatoni TV dzinotombotivaraidza kuti tibvise mastress. Zvino stress dzacho hobho dziri kutotisvota isu.
Mumwe mwana waamai Montero ari kuita gore rechinomwe pane chimwe chikoro muno maMutare Chantel anoti ari kurwadzikana nekushayikwa kwemagetsi sezvo ari kumutadzisa kuita basa rezvidzidzo zvaanofanirwa kuitira kumba. Chantel anoti vabereki vari kudhurirwa nemakenduru uye ari kuita madhora maviri ari matanhatu.
Homework dzatinopiwa nematicha tiri kutadzira kudziita nenyaya yekuti magetsi anoendaenda anogona kuya pakati peusiku, saka isu sevana chikoro tine disadvantage yekuti tinenge chida makendru, end of which makendru acho ari kudhura. Vabereki havana mari, isu tinenge chida kunyora homework, saka sometimes tinokundikana kunyora homework yacho nenyaya yekuti tinenge chido makendros.
Matambudziko ari kutarisana naamai Montero matambudziko ari kutarisana neveruzhinji muZimbabwe apo magetsi anenge asipo. Kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA inoti yakatarisana nedambudziko rekushaya magetsi sezvo mvura yemudhamu rekariba yadzikira zvikuru. Mutauriri weZesa vaFlood Gwasira vanoti kudzika kwemvura mudhamu iri kuri kuvhiringa urongwa hwekuwanisa vanhu magetsi.
Ne urongwa hwatinoburitsa yatinotiya publicized load shedding schedule inotaura kuti kubva pakataridza kuti mvura yekukariba yakanga yaderera zvakanyanya, saka inotoisa load shedding tinge tichichengetedza mvura iyoyo. Akadambudziko ratiri kuita nderekuti kariba yakanga ichigenerata over 1000 megawatts akujenerisa 2350. Saka it is this gap that customers are witnessing as load shedding, nekuti pari zvino urongo hwatsukisa hwekunge tichiwana magetsi anobva kunze huchiri wekuendera mberi, kurarama kwacho kuchiri kuenderana mberi. Saka hatina inge tine magetsi ekunze pari zvino, tine magetsi ari kubva kuchiteshi chipi chohake, ende wangei chiteshi chakakwaka nguva yakati kwei kare saka chine dambudziko kuti mishina yacho inenge ichifa. Saka ndivo zvinhu zvezvinhu zvekuita kuti magetsi anga achishongomeka munyika panguva yaizvo.
Senzira yekurerutsa dambudziko rekushayikwa kwemagetsi, vaGwasira vanoti kambani yavo ine urongwa hwekuwanisa vagari magetsi kwenguva shoma sezvo ZESA iri kukundikana kugaya magetsi anokwanira nyika.
Mastage mairi yekutanga, stage 1 stage 2. Stage 1 inotaura mazuva ese magetsi anoenda, asi anoenda makuseni kubva izvo kuna 5 kusvikana 10, ozoenda futi pana 5 kusvikana 10. Taita dambudziko remagwenya edu anywhere in the country, end up at stage 2. You know, I get to end up at 5 or 10, I don't have 10 money. I don't choose the GFX, which is my customer, I don't use my radio, MTV.
As mumwe mudzidzi pachinoi University of Technology wa David Manema avo vanogara kwaMutare vanotiwo kuenda kwemagetsi kurukanganisa zvakawanda zvinosanganisira kuti vamwe vana vechikoro vari kuenda vasina kugeza kudya uye kufa kwemidziyo yakaita semafiriji mazitovhu uye makombiyuta pamwe chete nekuora kwenyama nezvimwe zvinenge zvichida kugara zvakatonhodzwa.
Ya, zvinokonzeresa zvakanyanya pakuti vanhu vanenge vatenga muriwo dzakati wandei vachiisa mafiriji dzinozogumisira dzaaora ende hapana kuonomurasira muriwo iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinotizivisa iri kutadza kuwana magetsi kubva kukambani yeescom yekusouth africa nehcb yekumozambique sezvo iri kutadza kubhadhara chikwereti chemamiriyoni makumi manomwe emadhora ekuamerica. Hurumende kuburikidza negurukota rezvemhando dzemoto vafoshunichasi iri kuita hurukuro nemakambani aya kuitira kuti ZESA ichitanga kukwereteswa mamwe magetsi kunyange hazvo isati yapedza kubhadhara chikwereti ichi. Kudzamara dambudziko remagetsi ragadziriswa vanhu vakawanda vakaita saMai Montero nemhuri yavo vacharamba vachirota manyakare apo vaimuka chironguva vachiwana magetsi aripo vachiita zvose zvavanoda pasina chinovakanganisa. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Dara na Honias from Cape Town, South Africa. Tukumbiro wa mnangagwa fiza wa yepa mebo. Tiwa kumbire mneza kanaka. Tiwa chaure na wachamisa. Tachikumbiro kana wachamisa wachikwanisa kutiva uye na 80. Chikwanisa kuti chitaure nao 5 pa mno tiri chachirongwa na 85. Tombo tanga utaura na wachamisa. Twins go kusaidu kwa kuti variku uona za kumira sii kutiva endi wataura na wamunangawu.
Mrutara na anonzi Professor Mapendere Ndripa, University of Western Cape Town. Muzimbabwe, I think the situation iripo yika ino tuda kutoti watunga miriri ve mapatu wa sangani. I think kutoti tikaona kuti vachamisa vakakwanisa zvavari kugara vachingotaura zvatinoona zvichitaurwa mumapepa naone maudio anenge vachibudisa kuti vanoda dialogue navamunangagwa rinova rinenge richimidhietwa neindependent convener anonge achitaura asina kwaakarerekera. Zvikadaro tingi zvinoita kuti nyika yedu ifambe zvakanaka.
Ndinzi Anderson Fitzgerald from Cape Town. Tichenge dziri muZimbabwe henani hando neZANU-PF ichikwanisa kuti ingasunungure nyika kana kubatsira ikonomi zvamu chose. At the same time hazviite against the MDC joinane neZANU-PF because zvichangoitika kungowedzera lifespan yeZANU-PF because zvichangoita zvekuti vakwanise kuwana another life again vachishandisa MDC like what they did in 2013.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri, musa kanganwe chirongwa chedu cheDiaspora Forum nasi pa Live Talk. Apo jonga na Chris vanenge vachitaura nezviri kuitika kuSouth Africa uko mapurisa ari kurwisana nevanhu vanhu vazvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Sezo nguwa hidi ya pira, regaiti mbutarisa misore na ozwa kare. Banga rei Commercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ ro tatarika kuwana mari dzakakweretwa nevamwe vanoita zvematongerwo enyika. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara ava vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi. Tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Praxidis Jeremiah kana kuti PJ munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VO.